Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kunyana 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano yoyambira vanhu kuti vasarivare nekuderera kuri kuita uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere chaCovid-19 nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka neukasha. Kukandirana makobvu nematete kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neMDCT mushure mekunge vamwe vechidiki vatora muzinda weMugen Richard Tsvangirai House. Zvikoro zvovhurwa asi varayiridzi vakawanda vachiregedza kuenda vachinyunyuta nenyaya yemari dzavari kutambiriswa uye gadziriro yavanoti haina kukwana kudzivirira COVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevaviri kana kuti 7812. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vapfumbamwe nechirwere ichi munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kweZimbabwe. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vasvika pazviuru zvitanhatu zvine zana nevatanhatu kana kuti 6106. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu makumi matatu nevapfumbamwe nezuro wakare. Dunhu reMidlands harichina kana munhu mumwe chete ane chirwere ichi, ukuwo dunhu reMasvingo riine munhu mumwe chete ari kurwara. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vari kurwara vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 1294. Bulawayo ine vanhu zana nemumwe chete vari kurwara. Nyanzvi dzeutano dzinoti vari muHarare neBulawayo vanofanira kuramba vakangwarira. Kudzikira kwehuwandu hwevanhu huri kubatwa kana kufa nechirwere ichi kuri kutambirwa nemufaro nenyanzvi dzezveutano idzo dziri kuti matanho akatorwa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere ichi akashanda chose. Asi nyanzvi idzi dziri kuchema kuti kudzikira uku kusapa kuti veruzhinji varegere kuchengetedza mitemo yezveutano sezvo vanhu vakawanda vari kunzi havachapfeki zvivharamiromo nemhino kana kuti mamask uye kuchengetedza mikaha pakati pavo kana kuti social distancing. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Gilson Mandigo.
Tikuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 uno muZimbabwe vadzikira. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuti bazi rezveutano rakaisa matanho akasiyana-siyana ekudzivirira chirwere cheCovid-19. Saka nokudaro zvinoratidzawo kuti matanho aya ari kushanda.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nevana veZimbabwe kuitira kuchengetedza kana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rurambe ruchiteedzera matanho achiri aripo kudzivirira chirwere, nekuti zvinogona kuitika ndezvekuti vanhu vakasapfeka mamask nekuita social distancing, vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kutanga kuwedzera zvakare todzokera kwatakatangira, nekuti tinenge tisingachafambi tisingachabudi mumba. Zvokanganisa mabasa edu achangati akubvumidzwa kuti tiite, zvinova zvokanganisa raramo yedu. Nokudaro ndinoti zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rutevedzere matanho anosanganisira kupfekwa kwemamask. Tisave tinongopfekera mapurisa badzi, asi pose patinenge tiri paruzhinji tiwanikwe tichipfeka mask. Social distancing, inoziva kuti vanhu vakubvumidzwa kuenda kune nzvimbo dzekutandarira. Tinofanira kucherechedza matanho esocial distancing.
Tichitarisawo kudivi rehurumende, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa?
Tinokurudzira hurumende nemamwe mabazi anochekuita nezveutano hwevanhu, kusanganisira bazi rezveutano, kuti varambe vachipa dzidziso kuvanhu panyaya yekuti chero zvazvo COVID-19 cases ari kudzikira, zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera matano anokurudzirwa.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Gilson Mandigo, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvipfumbamwe, kana kuti 1,459,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi mana, kana kuti 35,414. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri, kana kuti 1.2 miriyoni. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu, kana kuti 33 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri, kana kuti 200,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti 998,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri, kana kuti 22 miriyoni. Vamwe vechidiki vebato reMDC vanoti vaive nezvigaro muna 2014 vatora muzinda weMorgan Tsvangirai House, vachiti muzinda uyu wava pasi pavo pari zvino, vachiti vanoda kuti vakuru vavo vaite nhaurirano. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ari kutungamirira chikwata chiri mukati meHarvest House vaPaul Gorekore, avo vanova sachigarowo vechidiki mudunhu reHarare uye vangava vekudivi reMDCT inotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe, vati vaita chisungo sevechidiki kuti vabatanidze MDC Alliance neMDCT.
Vechidiki veMDC taita chisungo chekuti tikwanise kubatanidza utungamiri hwedu uwo huri kushanda seMDC Alliance Party nevari kushanda seMDCT Party.
VaGorekore vati vanoda kuti MDC igadzirisane pakusawirirana vari pamwe chete, uye vowirirana kuti voita musangano weCongress rini. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flatwayo vaudza Studio 7 kuti havanei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Tsvangirai House.
Ivo ndova ndinoziva zviri kutoitika ipapo, kuchinjana kwemagadhi kunenge kwaitika masikati kana manheru kana nguvai. Saka ivo pamwe ndovane tsanangudzo yakazara kuti magadhi aapo izvozvinda api.
Munyori muMDCT vaDouglas Monzora vati vanhu vatora muzinda wavo vanhu vakapiwa mari. VaMonzora vapika kuti vari kuzotora zvakare muzinda uyu.
Propati yedu tiri kuitora manje manje, vanhu vedu vakaneseka zvavo. Zviri kuitika izvi vapanda kapiwa mari nezuro.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, vanova zvakare mukuru wemedia center, vati zviri kuitika izvi mucherechedzo wekurwisana kuri mubandiko reMDCT.
Zviri kuitika izvi ivi tingangoti chikamu
chokurwisana kutoripo.
Dare guru rakapa mutongo wekuti varidzire muzinda weMorgan Tsvangirai House yave MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe mushure mekunge bato rinotungamirwa naVanelson Chamisa ratorerwa muzinda uyu muna kubvumbi wegore rino richiti mapurisa nemauto ainge ashandiswa kuvabvisa. Asi kunyange zvazvo mauto nemapurisa aivepo musi uyu akaramba kuti aiva achibatsira vamunzura. Mapurisa auya zvakare nhasi uye pataenda pamhepo vanga vachiri panze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vanoti mapurisa, vasori pamwe nemauto vakagadzirira zvakasimba sezvo vachiti vane humbo hwekuti MDC Alliance nevamwe vechikwata chaive muzano PF cheG40 nedzimwe hurumende dzekunze vari kuda kupidigura hurumende. Izvi zvinotevera kurudziro yeMDC Alliance yekuti vanhu varatidzire munyika nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi, uori uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. MDC Alliance inoti kuratidzira kunotenderwa nebumbiro remutemo yenyika.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Zvikoro zvakawanda zvavhurwa nhasi asi zvino zvichiratidza kuti hazvina kunyatsorongeka nekuda kwekurangwa mabasa kwevarairidzi uye kutyira kwavo nevabereki kuti hurumende iri kukurumidza kuvhura zvikoro pasina gadziriro yakakwana yekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire. Vavhura nhasi vana vari kunyora bvunzo dzegrade 7, form 4 neform 6 kana kuti upper level. Mumavhiki mana vachanyora gore rinouya vachatangawo kuenda kuchikoro. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvashanyirwa neStudio 7 muguta reBulawayo kusanganisira Cogland Primary, Lobengula Primary, Evelyn High School, Mzilikazi Secondary neMpopoma High School, vana vari kuzonyora bvunzo pakupera kwegore pamwe nevadzidzisi vashoma vaenda kuzvikoro sekurudziro yehurumende. Vose vanga vachipinda muzvikoro izvi kusanganisira vana vechikoro, vadzidzisi pamwe nevabereki, vange vachiongororwa kupisa kwemiviri yavo uye kugezeswa maoko sezvinokurudzirwa nevezveutano pakudzivirira kutapurirana kweutachiwana hwecoronavirus hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Kunyange hazvo vadzidzisi vose kusanganisira vanodzidzisa vana vasiri kunyora bvunzo vange vakanzi vauyewo kubasa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vakawanda vavo havana kuenda kumabasa. Mumwe mudzidzisi anodzidzisa pane chimwe chikoro muBulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake ati anotodzidzisa vana vari kunyora bvunzo asi ati atadza kuenda kubasa nekuda kwekushaya mari.
Ini ndine shungu dzekuenda kubasa nokuti ndinotori neklasi apa 6 iri kunyora gore rino asi handikwanisi kuenda nekuti 4000 ndakapupa nehurumende haina zvainokwana.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mudzidzisi anodzidzisa kumaruwa mudunhu rematevereland south uyo angozvidoma nezita rekuti Muzvare Moyo.
Changa chiri chishuwo changu chekuti ndidzokere kubasa nhasi ndibatsire vana vagadzirire kunyora maexaminations avo asi kana tisina kupiwa $520 atidzokere kubasa.
Mukuru wezangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vatakavafira zhou, vatoongororo yaitwa nesangano ravo, yaratidza kuti muzvikoro zvakawanda, vadzidzisi vakawanda vange vasina kuenda kumabasa, vachitiwo muzvikoro zvizhinji, vadzidzi vange vauya vadzorerwa kumba, sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kubasa. Mukuru wezangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vatsinira zvimwe chete, vachiti zvikoro zvekumaruwa ndizvo zvanyanya kuve nevadzidzisi vasina kuenda kumabasa.
Tikatarisa kumadevelopment north kunove kwanyanyo shaikwa varairidzi zvakanyanya, avharedhi yanga ichisvika kum2% attendance yematicha. Nyika yese pane vati vatataura nako hakuna varairidzi vakawanda vauya kuzvikoro.
Murongi wemabasa, musangano reNational National Association of School Development Associations and Committees vabani manokora vati vanonzwisisa zvichemo zvevadzidzisi asi dai vaita moyo wekunzwira vana tsitsi vachitiwo
vadzidzisiwo vabereko zvakare uyezve ivowo sevadzidzisi vana vavo kutaura kwatiri kuita kuno vadzidzisi vacho vari muzvikoro vanoda kudzidzawo vanodawo sevhisi.
Kunze kwekunyunyuta pamusoro pemari yemuhuro, vadzidzisi vanotiwo havagutsikane kuti urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuvadzivirira ivo pamwe nevadzidzi kuti vasatapurirane utachiwana hwecoronavirus hwakakwana. Asi vachitaurawo neStudio 7 nezuro kurukotarira zvedzidzo vaKane Matema vakati hurumende yainge yaita zvose zvinodiwa kuti zvikoro zvivhurwe uye kuti pasatapurirana chirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority nasi yaudza paramende kuti iri kushushikana nekufa kuri kuita nzou kuhange nenzvimbo dzakatenderedza uye yave kutsvaga rubatsiro kubva kunyika dzekunze kuti ive noruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere chiri kuuraya nzou idzi. Godin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa hungo kukomiti ya National Assembly inoona nezvakatikomberedza, mukuru weZimparks vaFulton Mangwanya vati pane nzou makumi matatu neina dzakafa nechirwere chavasati vave kunatsoziva kubva musi wa 24 Nyamavhuvhu kusvika musi wa 11 Gunyana, uye vari kushanda nemamwe masangano akaita seVictoria Falls Wildlife Trust mukuongorora chirwere chakauraya nzou idzi. Vati kunyange hazvo vaimbofungira kuti chirwere cheanthrax ndicho chakauraya nzou idzi, zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti handicho. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti hapana muchetura wakashandiswa panzou, uyewo hadzina kufane kunwa mvura yakasviba sezvakaita dzekuBotswana. VaMangwanya vati ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti nzou idzi dzakafane kuda kwechirwere chinokonzerwa neutachiwana wavasati vave kunatsoziva. Vati nekuda kwaizvozvo vari kukumbira rubatsiro kubva kunyika dzakaita seSouth Africa, Britain neAmerica kuti vave neruzivo rwakadzama pamusoro pechirwere ichi.
Takatiendesa masamples kuUnited Kingdom uye takamirira mapemisi ekutiendese mamwe masamples kuti andoongororwa zvakare kuSouth Africa. Zvakare tirikuroga kuendesa mamwe masamples kuAmerica apo tirikuedza kunzwisisa kuti chirwere ichi chakamira sei.
VaMangwanya vati Zimparks iri kuedza zvose zvainokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, icho vati chinokwanisawo kubata vanhu. Vati nzou dzese dzakafa dzakawanikwa dziine nyanga dzadzo, unove mucherechedzo wekuti hadzina kuurawa nemakoronyera anovhima zviri kunze kwemutemo. VaMangwanya vaudzawo paramende kuti vari kushushikana sekambani kuti pane vamwe vanhu vainge vapiwa mukana wekuona kuti vangakwanisa kucherwa zvicherwa muHwange National Park, vachiti izvi hazvaifanira kunge zvakaitika pakutanga uye kambani yavo yainge isinei nechekuita nezvenyaya iyi. Mune imwewo nyaya, komiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu nhasi yaratidza safara nenyaya yekuti mapurisa ari kusunga vanhu vane motokari dzisina manumber plates, asi bazi recentral vehicle registry risina manumber plates anokwanira munhu wese. Vachitaura mushure mekushanyira CVR, sachigaro wekomiti vaOscar Goreri novati veCVR nemapurisa vanofanira kugara pasi vogadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nhau reNew York Times rinoti rakwanisa kuona mapepa emakore makumi maviri adarika emari yemutero kana kuti tax returns emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. VaTrump havana kunge vaburitsa mapepa aya kubva muna 2015 apo vakatanga kutsvaga rutsigiro rwokuti vatungamire America. Asi vachitaura nevatori venhau vaTrump vakati mapepa aya ndeekunyepa. Mapepa aya anoratidza kuti mumakore mazhinji vaTrump vaisabhadhara mutero uye vane zvikwereto zvakakura. Kunyangwe usiri mutemo, kazhinji vanokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vanoratidza veruzhinji mapepa aya. VaTrump vari kutarisirwa kupinda mangwana mugakava kuOhio navaJoe Biden avari kukwikwidzana navo musarudzo vakamirira bato reDemocratic Party. mumwe murume Kalekeni Lindeire arikumiswa pamberi pedare nhasi kuIndiana muAmerica achipomerwa mhosva yekupfura vanasikana vaviri vemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeMalawi waJohn Sendeza. Vana ava Noria Mutambalika naMundi Glory Sendeza vakaonekwa vakapfurwa mumotokari yainge yakapidiguka. Mutambalika akabva azoshaya kuchipatara. Linderi ari kutongerwa mhosva yekukonda kubata chibharo uye kupamba. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso zvakaita setsanga kana kuti cataract pamwe nechirwere cheglaucoma dzinoti zvirwere zviviri izvi ndizvo zviri kunetsa vanhu vakawanda munyika sezvo vasina mari yekuti varapwe zvirwere izvi. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kurapwa zvirwere zvemaziso sezvo vasina mari yemadhora ekuAmerica avari kunzi vabhadhare nenyanzvi dzakazvimirira sezvo kuzvipatara zvehurumende kusina mishina inonyatsoshanda zvakanaka kuti vabatsirwe. Mumwe ane mubereki ane dambudziko iri vaSidney Gopito vanoti mai vavo avo vane makore makumi manomwe nemaviri vanetsanga mumaziso ayo anonzi anokwanisa kurapwa asi havana mari yemadhora ekuAmerica ayo anodiwa kuitira kuti vaparwe.
Mama wangu 72 years old vakaita problem yeziso vari kumusha vari kuti harioni one racho iro rakadaiwa nemutsigira risichatoona zvachose. Saka pada kuitwa operation, saka parikudiwa mari inoita 1400 setora kwa doctor kuti vagone kuoperate ziso ravo iroro manje nekuoma kukaita zvinhu ku 1400 is a lot of money.
Vatendai murandu vanoti mbuya vavo gogoda dambudziko chaonza avo vane makore makumi masere nematanhatu vanonzi vakanonokerwa kurapwa maziso zvokuti vakakwanisa havo kubvisa mari inosvika chiuru chemadhora kuitira kuti rimwe ziso ravo riparwe tsanga asi vanoti hapana mari yokuti ambuya vavo vadzokere kunoitwa operation yerimwe ziso.
We managed to raise some funds dzekuti vagadzirwe ziso one at a cost of 1000 saparudwa futi 1000 for the other eye kuti ikwanise kuprokure kugadziriswa. It's tight for us.
Asi mukuru weNorton Eye Unit vaChinos Chirume vanoti kiriniki yavo inoitawo maoperation ekubvisa tsanga asi nzvimbo iyi inowandirwa nevanhu nokuti inobhadharisa mari pasi pemadhora zana ekuAmerica. Nyanzvi yeutano Dr Josepha Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu vakawanda vane tsanga mumaziso zvokuti zvave kushamisa kuti denda iri riri kubatawo vechidiki.
Dambudziko retsanga riri fairly common ende mazuvano tikuruwana even kuvanhu vadiki. Kudhara taingoziva inonzi senile cataracts evanhu vakuru kana ari related nezvirwere zvakaita sana diabetes, diabetic cataracts. Mazuvano toona munhu haana shuga haana kukura asi ari kuita macataracts.
Dr Chiripanyanga vanoti pane chirongwa chokubatsira vanoshaya zvikuru vekumamisha chinotungamirirwa nenyanzvi yezvemaziso Dr Solomon Guramatunhu chinonzi Eyes for Africa asi chirongwa ichi chakambo miswa nepamusana pekushaya rutsigiro rwemari. Dr Guramatunhu vanoti zvinorwadza kuona varwere vachishaya rubatsiro muZimbabwe asi dzimwe nyika dzichisimbaradza zvipatara zvehurumende kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubatsirwa.
Kune dzimwe nyika zvezvi mahurumende zvinji dzinoinvesta dzavo kudai munhu aurumbo sei ada kurapwa ngaari ngaarapwa zvokuti kana usina mari unotofawo. Azviite zvatokuita isusu.
Dr Guramatunhu vanoti chirwere cheshuga ndicho chiri kukonzera vanhu kuti vasaone pasi rose. Vanoti chirwere ichi chinobata tsinga dzeropa idzo dzinozoguma dzaakudzudza ropa kana kumisa kufamba kweropa mumuviri izvo zvinozokonzerwa kuita operation yekugura makumbo.
Diabetes pachayo chirwere chetsinga dzeropa. Tsinga dziripa dziya dzinolika kudzudza dzinodzidza mvura dzinodzidza ropa ndonumber one. Number 2 dzimwe tsinga dzinovhara kuti nga ropa risadii hachafambiri. Saka timboti tsinga dzirikuenda kumakumboko padzizosvika kumakumboko ropa raashomashoma munhu akuta chiuyo makumboko nekuti ropa ishoma. Chiyo chiya choramba chichipfurira ipapo munhu nekuti kana akatsika moto anyanga tsika moto kuti hakusina feeding ipapo akuita gangrene zvigumwe zvakora netsoka dzakora dziri pane munhu machinembodini kwadimbira makumbo unoziva kuti amunaidhabiti rakazodimbira makumbo nekuti makumbo akutoora.
Dr. Gramatunu vanoti chirwere ichi chinofanira kuvhenekwa nguva nenguva nokuti chinoparadza nengo dzemumuviri dzakawanisa zvokuti vamwe vanozogurwa makumbo nokuti tsinga dzinofambisa ropa kuenda kumakumbo dzinenge dzavhiringwa. Dr. Gramatunu vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano uye vanoti mishonga yechivanhu inochera maziso zvokuti vamwe vanozoguma vadziso maziso acho sezvo anenge achereka zvakanyanya. Tsvagirudzo yakaitwa nesangano Diabetic Association of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda vaongororwa chirwere cheshuga izvo zviri kukwidzawo zvirwere zvemoyo kana kuti heart disease kutadza kuona kwemaziso pamwe nekugurwa makumbo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano pamatambudziko evakawanda vanoda rubatsiro rwavasiri kuwana kuzvipatara zvehurumende. Asi sangano reWorld Health Organization iri rinotiwo vanhu gumi kubva muzana vanorwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 Harare ndinikiri mzamiri.
Munhau dzemitambo, vamwe vatambi venhabvu vemuZimbabwe vanga varasikirwa nemabasa muSouth Africa wawana nguva yekumbofema mushure mekutorwa nezvimwe zvikwata zvitsva. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vakwanisa kuwana zvikwata zvitsva kwasara mwedzi kuti mwaka mutsva wenhabvu kuSouth Africa utange. Vanosanganisira Tapuwa Kapini, Terence Dzukamaja naGeorge Chigova. Kapini anoti arida kushandisa mukana wapiwa neSukukume United kutora chinzvimbo chaaive nacho muMaurias kunyange hazvo ave nemakore makumi matatu nema tanhatu kana kuti 36.
Bakunational team tiri kuuya, musati chireba. Chinodiwa munhu anotamba bhora. Hazvina basa kuti wane makore mangani kana kuti wakatambira national team kubvarini. Chakakosha kutamba kwako.
Kapini anyorerana chibvumirano chemakore matatu nechikwata chemu National First Division ichi. Mubati wepagedhe uyu anoti ari kutarisira kuti panguva iyoyi anenge abatsira Sekukume United kupinda munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League.
Project yavanayo ndeye 3 seasons. Saka pa 3 seasons ipapapa ndoparichadzidza kuti NFD inotambwa sei. Tikaonekwa tichiramba kuti chingohwina especially pahome tinowanikwa taamumupese.
Kapini akabva kuchikwata cheHighlands Park pakapera mitambo yemwaka wapera asi anoti ari kufara nebasa idzva nekuti chakakosha kuwana chekubata kuti mhuri yake irarame.
Anoziva chakakosha munhu kuti awane basa. Kwanga kune mamwe maclubs aiwanikwa achida kuti ndiendezwa vatambira asi achairman chino chikwata akandivimbisa kuti aivauya kuno kune basa. Saka manje kana kune vanovimbisa rino kune basa zvinanowane basa zvako vachinodiwa kuti mhuri irarame.
Chimwe chiri kufadza ndechekuti mutambi anga achikanda zvibodzwa pamadiro Terence Dzukamaja ave kuenda kuOrlando Pirates mushure mekutengeswa kweBidvest Vits iyo aitambira. Dzukamaja ndiye mumwe vatambi vari kuverengwa kunzi vatange vari muchikwata chemaWarriors chichatamba neAlgeria mumitambo miviri yeAfcon. Chigova anove mubati wepagedhe zvekare anenge orairidzwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe Kaitano Temple kuSuperSport United. Mwaka wapera aitambira Polokwane City iyo yave kuenda kugungano repasi reNational First Division. Asi Willard Katsande haasati awana basa mushure mekunge aziviswa neKaizer Chiefs kuti haasisiri murongwa wechikwata ichi wemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 apo zvikoro zvavhurwa uye kunetsana kuri kuitika pakati peveMDC Alliance neMDCT nenyaya yemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwa bethu lamuhla bavukile izikolo kodwa ke ekuvuleni kuzikolo sinanzelele ukuthi ababalisi abasenelisanga ukubuya singazi ukuthi kuqhubekani.
Izikolo zivuliwe lamuhla kodwa abanye abafundi babonakale besephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus yona esihlasele abantu abazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili eZimbabwe.
We are going to take our property back and we are going to take it to them. They came, they overpowered the guards yesterday.
Abantu ababekubandla le-MDCT ngo-2014 lingakadabuki phakathi lamhlanje bamanyane bahluthuna isigodlo salelo bandla esemorgan tswankirai house eHarare. Ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli benkantolo ethetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso i-constitutional kothi kuqalile lamuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe selehlile kancane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa 1479 phakathi kwabazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7852 asebefunyene belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo elizweni ngombimbi to asebefile balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 227 kuthi asebesindile bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6106. Ezwekazi le-Afrika usuhlasele abedlula isigidi 1,459,714 njalo usubulele kulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,440. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 33,145,948. Ababanjwe bele COVID-19 njalo asebefile baphose bafike kusigidi esisodwa 998,489 ngokutsho kweJohns Hopkins University eMelika. Kunjalo nje iningi labafundi beGwanda belisephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus esokungasondelani duzane laduzane ekuvulweni kwezikolo namuhla. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kudale ukuthi abafundi bazenzele santando ezikolo okubafaka engozini yokubamba leli gciwane. Albert Ncube uyalandisa.
Iningi labafundi baseGwanda libonakale lisiya ezikolo lamhlanje ekuseni liphetha amamaski ezandleni. Kuthi lapho befike esikolo bebegijimelana, bedumelana, bejabulelana bengagqize ekhakala ukuvikela ukuthelelwa iCOVID-19. Esikolweni sikahulumende seGwanda Government Secondary, abafundi bebehlolwa ukutshiswa komzimba ngomunye wabo. EGwanda ayikhona bekuphithizela, abafundi begcwele egedini lesikolo kungelo bayamukelayo ngoba ababalisi bekhala lomsebenzi bekhonona ngekholo labo. Abafundi bebebonakala bahlala bebuthene bezixoxela bengagqokanga amamaski okuzivikela. Umzali umnumzana John Magutswa ukhuthaza uhulumende ukuba ayengeze iholo lababalisi ukuze babuyele emsebenzini.
Sithi siyakhangela sibe siyeqinisweni ababalisi ngabanayo imali kubuhlungu kubabalisi kubuhlungu nakithi ukuthi uhulumende ngayo abancede sina abanike khonokho okuyimali labo ukuthi bazuze ukunceda abantu ababo bafundise abantu ababo okwenza ukuthi bafundise abantu abethu labo bekhululeke ngokuthi nxa benganikwa ngenzuzo bangazivakambe esikole asoze babafundise abantu abethu bekhululeke.
Kuthe ukutshaya ihola lethumi iningi labafundi beselibuyelile emakhaya sebebona ukuthi akulanceda ukuqhubeka besesikolo. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tapson Nganono Spanda uxwayisa abazali ukuthi bengafaki abantu ababo engozini.
Ubunengi bababalisi phose bungafika 80% abazange babe khona esikolo namhlanje. Siyakhuthaza ukuthi abantwana bengaze bahamba bodwa ezikolo ngoba lakho sokungamemethekisa nalo umkhuhlane alo bantwana behlangana bebodwa. Yikho siyakhuthaza kakhulu kubazali bambana abantwana lizabuya ithuba lokuthi abantwana bahambe ezikolo kuzalungisiswa sizavulwa ngaleso sikhathi sokulungile okulungayo.
Obona ngokukhithwa kwembiwo kugatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kuthi ucingo lomsekelo ogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo belungangeni. Ababalisi bathi sebephenduke inhlekisa ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo kungakho bafuna likhuphulwe liye kumakhulu amahlanu lwamathumi amabili amadola emelika $520 ngenyanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye kobulawayo khona uhulumende ulaye izikolo ukuthi zilobe uluhlu lwenani lezisebenzi zakhe kanye labafundi abenelise ukuba khona esikolo lamhlanje olumele luthunyelwe kugatsha lwezemfundo. Ababalisi babikwa bengayanga emsebenzini belandela isinqumo sabo sokukhalala umsebenzi besithi funa ukwengezelelwa iholo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abazali baveze ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuba abantwana beye esikolo kodwa ababalisi bengabuyanga emsebenzini okuthiye abafundi ababhala imihloliso lonyaka bedideke ingqondo bengazi ukuthi benzeni. Omunye wabazali bakobulawayo unkosikazi Ntombi Yosizi Mabhena uthi ababalisi abayanga esikolo.
Abantwa bethu lamuhla bavulile izikolo kodwa ke ekuvuleni kuzikolo sinanzelele ukuthi ababalisi abasenelisanga ukubuya singazi ukuthi kuqhubekani. Ababuyileyo ngoba bekubikwa phakathi kwamatitsha mhlawumbe emathathu kubuye oyedwa. Loyo oyedwa obuyileyo layo ubevele ehlezi kungela lutho alwenzayo. Sidanile kakhulu singabazali ngoba abantwana besivele kuvulwe amagroups njengawezikolo siqonqosela ukubhadala amafizi sinjalo sicelwa lokuthi singabazali sibhadale izimali ezingakwazi ukuthi zithenge lawo ma-PPE noma besingachazelwa ukuthi kuyini kodwa besiye satshelwa ukuthi kuzimfanelo okufuze izikolo zonke zibe lakho ukuze zikwazi ukulandelana lemithetho ye-WHO.
Ilunga leZimbabwe Educators Union umnumzana Thembelani Dube uchaze ukuba uhulumende uvele ehlala edinga inani labafundi lababalisi abayabe bethe izikolo zivulwa beza esikolo akusiphoso.
Minyaka yonke nje nxa izikolo zivula uhulumende uyayidinga inani labafundi abathe bakuye isikolo. Lelo nani kumele lihambe liveze ukuthi siyakwazi ukuthi lo nyaka ke besingathi kuleli themu abafundi bathe bevula ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi bakhala ngeholo labo elincane. Inani lelo lalo bekumele lithunyelwe emahofisini amakhulu kahulumende esingathi thina kuqalisa kube munye umphathi isikolo oqoqa lawo mabizo wadlulisele phambili ku-DSI, u-DSI esewadlulisa ku-PD, u-PD abesewadlulisa ku-PMC.
Umqondi umfundisi wezikolo kugatsha lwezemfundo kobulawayo unkosikazi Olika Khaira uthe ebuzwa ngokuvulwa kwezikolo kanye nenani lobulili wacela ukuba yonke imibuzo iyebuzwa umabhalane omkhulu walolu gatsha u-permanent secretary. Izikolo zivuliwe namhlanje kodwa bambalwa ababalisi abenelise ukuphindela emsebenzini okuyisibonelo sokuthi balandele isinqumo esaziswe ngabenhlanganiso ezimela amalungelo abo ezigoqela ozimtha i-atus lezinye sokukhalala umsebenzi lapho izikolo zivulwa. Ababalisi bakhala ngokuthi bafuna ukutholiswa iholo elingcono njalo ngedola lemelika kanye lokutholiswa impahla yokuzivikela bona labafundi ekubambeni umkhuhlane owe-COVID-19. Uhulumende uphinde wathi ubeke eceleni imali yokuthenga imithi yokulondoloza ukuhlanzeka ezikolo yama-sanitizers kanye lempahla yokuzivikela egoqela ama-mask njengalokhu akwenza lapho kulotshwa imihloliso yaphakathi komnyaka ekaNhlangula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abatsha ababekubandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 lingakadabuki phakathi lamhlanje bamanyane bahluthuna isigodlo salelo bandla ese-Morgan Tsvangirai House eHarare besithi sebefuna kuyiwe emhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress ohlanganisa inkokheli yamacele wonke agoqela i-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokoza Nikupe, le MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umangalisa abaningi elizweni jikelele ikubona intsha ye-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe le-MDC Alliance ekhokhelwa nguChamisa zivumelana into yinye eyokuthi inkokheli yamacele wonke ihlale phansi ikhulumisane ilungiselele okungabe kwabangela ufuthelana kwamacele wonke okwabangelwa ukwenziwa kwebandla. Umgcinihlalo wecele le-MDCT uMorgan Komtshilaye ubesemhlanganweni lo ekhuthaza ukuba iqula likaChamisa lelikaKhuphe limanyane. Kodwa unobhala we-MDCT uMnumzana Douglas Munzura uthe lokho okwenzakalayo this house akukho emthethweni esithi bandla lakhe liza kuya emthethwandaba.
It is a question of time. We are going to take our property back and we are going to take it today.
Sikhathi kuphela sizathatha okungokwethu, okungokwethu sizakuthatha. Babuye izolo benza ubudlangudlangu besethusela abakade begcine elindayo basebengena emzini wethu.
Isikhulume se-MDC Alliance umnumzana Magalela Mafa elakhe icele lifake limi libone lapho okuzawela indulo xa kuxaku.
Ngeqiniso lathi siza-observer as things unfold sabe sesisazi ukuthi sizaliphani.
Omunye owabatsha wayengumgcinisihlalo webandla le-MDCT eHarare umnumzana Gorigori uthi sebediniwe ngokufuthelana ukukhona phakathi kwamacele aleli bandla okubatshiya bona njengabasakhulayo bengasazi ukuthi balandele kuphi.
We are inviting all our leaders to come and accept that they will have a safe.
Sinxusa inkokheli ukuba ibuye ibe lokuhlala lapha ungela kulisana. Sifuna babambane, angisoze ngibahlukumeze, sibabambanise inkokheli.
Bekugcwela amapholisa esigodlweni service house izama ukulondoloza ukuthula nokuvikela ukulimala kwabantu. Kulabasha abambalwa ababekwa bebotshiwe besethi sayicala lokungena emahofisini angasiwo abo abacatshengelwa ukuba ngabe-MDC Alliance. Umthethwandaba waphezulu wanquma ukuba isigodlo se-Morgan Tsvangirai House kumele sibezezandleni secele le-MDCT ngemva kokuba icele le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lihlutshinelwe lesi sigodlo ngamabasa lonyaka lisithi likhulelwe ngoba abelinye icele bancediswe ngabezomvikela bakahulumende okuludaba olulandulwa yibo kuze kube namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli benkantolo ethetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso welizwe iConstitutional Court kuqalile lamhlanje eHarare abanye babo besehluleka ukuphendula imibuzo. Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba labe Judicial Services Commission yibo ekade bebuza limibuzo. Oqale ukubuzisiswa ngumahluleli weSupreme Court uJustice Chinembiri Bhunu yena othwaliswe nzima ngumalaba phezu kwamacala awachiya eHigh Court engakayi kuSupreme Court wona aseleminyaka elithumi lanhlanu engakehlulelwa. Kodwa abanye basole umalaba besithi indlela abebuza ngayo uBhunu ibingelanhlonipho njalo ibilokweyisa phakathi. uBhunu ulandelwe nguJustice Paddington Karwe yena obezikhulumela ukuthi imibuzo eminengi iyamphica. Abadinga ukuba ngabahluleli beSupreme Court laba bayisishiyangalombili lanxanje kulezikhundla ezinhlanu kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukubuzwa kwabo egcekeni kusobala phambi kwabantu kwenza abantu babone ukuthi umbuso usebenza kanjani, amakhoti asebenza njani. Ngakho ke kuyinto enhle esiyibonileyo, yinto vele yenziwa ngamazwe akwazi ukubusa ngendlela efaneleyo. Uyakubona kuSenate yeMelika, uyakubona kuJudicial Services Commission eSouth Africa, uyakubona endaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okuzanywa nguhulumende ukuthi asuse ukuthi amajaji ahlolwe ebandla kuyinto ezathatha khona lokho abantu abakubonileyo bagcine bengakuboni. UPresident esevuka ezifakela umuntu kungazakala ukuthi umthethe ngasizathu bani, ucina okungakanani, uhlakanipho okungakanani, ulolwazi olungakanani. Kanti lokhu kupha abantu ithuba lokuthi babone bazwisise ukuthi ujaji lo jaji ulokuhlakanipha lolwazi olungakanani.
Abanye bathe bebuzwa ukuthi kambe imithethwandaba yelizwe ingaba isetshenziswa ngababusayo yini, njengokutsho kwabanye ikakhulu abe-MDC. Bathe bephendula bona bakulandula bathi akulanto enjalo. Ungathini ngalokho?
Yekhona kakumangalisi ukuthi uzwe ujaji ephikisana lokuthi kule judicial capture ukuthi izinkantolo sezibanjwe chaka ngohulumende obusayo, sezingaphansi kwakhe, sezisenza intando yakhe, sezilandela lokho akutsho, sezimunya kuye, sezibuza kuye, azisenzi lokho umthetho othi zikwenze. Abantu abangekho eqenjini elibusayo, abangekho kuhulumende, abaphikisayo kubabalela amalungelo abantu, abasavikelwa ngendlela efaneleyo. Akukangaka ukuthi ungamuzwa ujaji ekuvuma lokho, kodwa enhlizweni yakhe uyakwazi ukuthi abantu abaphikisayo i-opposition, abalwela amalungelo abantu, abantu abangekho kuZANU-PF, abantu abangabusiyo, amalungelo abo kavikelekanga ngendlela efaneleyo ngaphansi kwalezi zinkantolo.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Umphathi ntambo obona ngokuvikelwa kwelizwe uMnumzana Owen Ncube lamhlanje wethe seyibandla leMDC Alliance kanye lamazwe aphetheya icala lokuphehla ukungahlaliseki eZimbabwe ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. UNcube uthe amazwe la asebenzisa lezinye isizalwane zeZimbabwe ukungenisa izikhali elizweni ngaphandle komthetho ukuze baqale impi. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare elapho ale khona ukuphendula imibuzo, uNcube uthe ibandla leMDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla leMDC Alliance lisebenza lamalunga eG40 ukubangela ukudonselana kuZANU-PF. kodwa uthi abezomvikela baya kubona ukwenzakalayo konke njalo uthe bazimisele ukuvikela ilizwe. Abe-MDC Alliance baya kulandula ukuthi bazama ukugenqula uhulumende besithi amalungelo ayephulwa imihla lamalanga. Kulivestock lamhlanje sikhangela okwenzakalayo elizweni kwezombusazwe lokuvulwa kwezikolo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikeobe. Abephephandaba leNew York Times bethule udaba oluphathelane loluhlu lenotho kamongameli Donald Trump weMelika oluveza ukuba uhlawule amakhulu ayisikhombisa lengxenye amadola $750 umthelo wetax kumnyaka ka-2016 lo-2017. Njalo engazane ahlawule umthelo phakathi kweminyaka elithumi lethumi lanhlanu edluleyo. Umongameli Donald Trump uyakulandula konke lokhu. Isigaba seFlorida kweMelika sibikwa sibe labantu abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1882 abatholakale bele COVID-19 izolo ngesonto osokukhuphule inani labatholakale bele gciwane leli esigabeni lesi sesikunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Lokhu leli gciwane liqhamuke ekupheleni komnyaka odluleyo. Okumangalisa abaningi ukuthi usibalikhulu waleso sabelo uGovernor Ron DeSantis uthi lesi sigaba sesivulwa okupheleleyo ngolwesihlanu ngoba inani labafunyanywa bele COVID-19 selisehla. Owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano bemali lamanye amazwe womhlaba uMokhtar Owane usekhethwe ukuba aphathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende kulelo lizwe okwamanje ngemva kokugenqulwa kombuso obukhona ngabebutho. Amazwe amalunga womanyano wamazwe asemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika owe-ECOWAS ubikwa usukhangelelwe ukukhipha izijeziso zenotho ebezifakelwe lelo lizwe ngemva kokuhluthuna intambo zombuso kwabebutho mhlaka 18 Ngcwabakazi lonyaka. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMikeobe.
Abenhlanganiso ezibona ngesimo se-autism eZimbabwe bakhuthaza ukunanzwa kwemisebenzi yokuphathisa abaphila lalesi simo ukuze impilo ibe ngcono emulini bethole usekelo ekuthuthukisweni kwempilo zabo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe, uNkosikazi Helen Tendai Mtambara uthi abantu abaphila ne-Autism Spectrum Disorder, ASD, babhekana lohlupho lokubandlululwa endaweni eziningi zempilo ezinjengemacaweni, ezikolo nakwezinye. Abaphila nalesi simo kaningi-ningi babonwa njengabantu abanengqondo ezingaphelelanga, ikakhulu ebantwaneni lapho esiziveza ngokungahlaliseki, abathi ngesiNgisi i-hyperactivity loba i-hypersensitivity. Ngalezi nsuku khona abantwana abalesi simo bephila nzima lapho iZimbabwe njengamanye wonke amazwe omhlaba iphakathi kokumelana ne-coronavirus. Kumele abantu bonke behambe begqoke ama-mask kodwa bona abazwisisi ukuthi abaphathisa ngayiphi indlela.
Laba ngabantwana abale hypersensitivity bayamangala sibili beqale ukubuza ukuthi kungani kumele begqoke imask kubahlukuluze njalo ngenxa yesimo sabo.
Uqhubeke uNkosikazi Mtambara ethi ngenxa yalesi simo baba ngabantu abangafuni lo mzimba wabo bengafuni umuntu ophazamisayo. Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe baluhlelo lokuphathisa abale autism ukuba baphile impilo engcono ngokubethekelela ukubafundisa indlela zokuziphatha ngazo, ikakhulu befundisana nabazali babo njalo ukuze bemukelwe nguZulu lapho abahleli khona. Kodwa lolu hlelo lubuyiselwa muva yokusilela kwemali.
So far we don't have funding.
Uyazi ukuthi sikhuluma kanje asila funding, siphathiswa ngama donations. Uhulumende usinikeza i-$400 RTGS kuphela, kodwa kayaneli.
Umanjinela Ian Mutamiri olungisa uhlelo lwebulenjini olunative olufundisa ukuba nalokubhala ngolimi lwakho uthi kalungezelwele ulwazi lokuphathisa abantwana abalenkinga abangabe belazo empilweni, begcine njalo la ku-autism noma esahlolisisa kulesi simo se-autism. Okwamanje uphathisa kulabo abalezinye inkinga zokufunda okugoqela le dyslexia.
So native was designed.
Indlela le iphathisa abantwana ukubala lokubhala, ihlanganisa amazwi lendlela akhulunywa ngayo. I-sound iyindlela engasetshenziswa ngabantwana bonke.
Ingcwethi zezempila kahle zibona ngalesi simo zithi kuyadingakala ukuba kuqakathekiswe imisebenzi yokuphathisa abane-autism njengokwenzakala enhlelweni zokulwisana lengqulaza, ezenkuthazo kubomama zokumunyisa ibele, ezemvunguzane yesibeletho lezinye. Kunje abantwana abane-autism banenkinga kwezokukhulumisana labanye abantu bekhululekile. Uhulumende ngokwaleke icele uthi uyaphathisa inhlanganiso ezinjengemali loba nje ingenelo okwamanje ukuba beqhube imisebenzi yabo ngokubalulekileyo. EleZimbabwe libikwa lilabantu abafika kunkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 200,000 abane-autism loba nje sokulesikhathi eside kungakenziwa inhlolisiso yale inombolo. Abenhlanganiso ye-World Health Organization bathi umntwana oyedwa phakathi kwabalikhulu lamajoni ayisithupha 106 emhlabeni jikelele bale-autism. Abanye babo begcina behlangana lenduko ezifana ne-epilepsy lokungahlaliseki engqondweni, i-anxiety le-depression. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngumark Peter Ntambe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo kaZulu lokutholiswa ulwazi. Ele International Day for Universal Access to Information lona elinanzwa minyaka yonke mhla ka 28 ngoMpandula. Abenhlanganiso ezibona ngamalungelo entatheli zindaba abemisa Zimbabwe bakhuthaze intatheli zindaba ukuthi zisebenzise iziqondiso zomthetho omutsha we-Freedom of Information Act. Kubika uMavis Gama.
EZimbabwe lonyaka lolusuku lunanzwa ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuguqula imithetho elawula ngezokufinyelela ulwazi oludingakalayo lula onjengowe Access to Information and Protection of Privacy Act AIPA osuthathelwa isikhundla ngowe Freedom of Information Act. Abemisa Zimbabwe bathi kuqakathekile ke ukuwuzama lomthetho kubonakale ukuba ziyasebenza na indlela ezikiwo zokuyakhalaza lapho umuntu ehluleke ukuthola ulwazi ayabe eludinga oluqakathekileyo njalo lumele lutholiswe uZulu. Isiphathamandla semisa Zimbabwe uMalvin Mukhulu uchasisa ngabakuchoyo lapho besithi intatheli zindaba ziwulinge lomthetho ukubona ukuthi usebenza kanjani.
For example, if an organization fails to give you information, you have to go to the Zimbabwe Media Commission.
So umzekeliso kaCity inhlanganiso yehluleka ukutholisa lolo lwazi, kumele uye khalaza kwabe Zimbabwe Media Commission. Lokhu ngokunye okusamele sikwenze ukuza sibone ukuthi iza kuba khona inguquko nami. Ngeke ngathi bayawulandela ngokwaneleyo lomthetho, kusese masinya ukutsho ukuba uyalandela na loba hathi njengoba kusese mutsha kakhulu.
Provides.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalists Zimbabwe YoJa uLeopold Mnende uvumelana lalumcabango wabemisa Zimbabwe.
Baqinisile lapho kumele lathi fike sikutheste umthetho lo Freedom of Information Act, ngoba esingathona sesikwenza ukuthi lathi sicine sesithi umthetho lo awusebenzi kodwa singawuzamanga. Bebekhuluma besithi awukabi le-journalist elike labuya kibo lathi lidinge i-information layaliso. So asikwazi uyasebenza mbena usebenza. Sokufuze lathi kumbe ekusebenzeni kwethu lokhu sibhala even ama-investigative stories sicele enye information, especially kubo-mining labo esibona kungani kuyahlupha. Sicele information sibone ukuthi i-ministry kumbe uhulumende uyasinika.
Lomsakazo uzame ukukhulumisana lonobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana phezu kwalolu daba waveza ukuba akekho emsebenzini usesikhathini sakhe sokuphumula. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Information, Saving Lives, Building Trust, Bringing Hope. Abenhlanganiso ebona ngelungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe, Right to Know, Right to Life, Key to Defeating COVID-19 Pandemic. Ngimele Studio 7 ngiseHarare.
Ukuziphetha esosuku sikhangele ebezihamba phambili ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli beConstitutional Court kuqalile namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamilinkumo.